Masangano anoshanda akazvimirira anoti reZimbabwe Peace Project neZimbabwe Human Rights NGO Forum anoti dzimwe mhuri idzi dzakatoenda kumatare kuti dziripwe, uye hurumende iri kutopikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro kuti mhuri idzi dziripwe. VaWilbert Mandinde, gweta reZimbabwe Human Rights NGO Forum, riri kumirira vamwe vakapfurwa musi uyu, vadzikamai Chimanga navaEndi Manyeruke, vaudza Studio 7 kuti vaviri ava havasati varipwa, asi hurumende iri kutopikisa mutongo wedare repamusoro wekuti varipe.
Vari kuda compensation, asi tinoramba tichitoona kuti minista vakatoitisa apiwo kusupreme court yekunge vasiri kuda kubhadhara pazvinhu hurumende zvairi kutoti iyo yakapera.
Muzvare Alison Charles, hanzvadzi yemushakabvu Gavin Charles Dean, audza Studio 7 kuti hapana chavati vawana, uye mwanasikana akasiyiwa nemushakabvu ave mufom 2 uye anoda rubatsiro rwemari yechikoro nezvimwe. Muzvare Alison vanoti mhuri yavo inoda kuripwa pamwe nekuziva kuti ndiani akauraya hama yavo kuti vakwanise kuzorora pamweya yavo.
I would like government to compensate, and we would like closure. We would like to know who shot my brother, who killed him. You know, as a family, we've been sitting and all we know is we buried somebody that we love, and we've had no word from anybody. Nobody even apologized to us for taking his life.
Hurumende inofanira kutiripa. Semhuri tinoda kuziva kuti ndiani akauraya hama yedu. Hapana akatudza kuti akafa sei, uye hapana kana akati kumbira ruregero pane zvakaitika.
Mumiriri weimwe mhuri ine munhu akapfurwa akafa musi uyu, uyo aramba kudomwa nezita, audzawo Studio 7 kuti hapana chavati vawana, uye havachina tariro yekuripwa, uye vave kutoendera mberi neupenyu hwavo.
Hatisati akambopiwa kana kuponesa riito yake kuna roya vatova last week iyo, but vanda vatobhakwa. Taurai munhu wacho akapfuura nepfuti yekuti anonzani tichizoendesa nyaya yacho kumberi, saka haitonesa.
Asi munyori mubazi rezvemutemo zvakare vaive munyori weMuhlande Commission, amai Virginia Mabhiza, vaudza Studio 7 parunhare kuti pane vamwe vanhu vakatoripwa vachiti bazi resocial welfare rave kutobhadhara mari yechikoro yedzimwe mhuri dzakapinda mutsekwende pabongozozora 1 Nyamavhuvhu. Zvimwe zvakanzi zviitwe neMuhlande Commission kuti mapurisa nemauto aite basa ravo achitevedza bumbiro remutemo, uye amai Mabhiza vati bazi ravo riri kuita zvirongwa zvakawanda zvekudzidzisa mapurisa nemauto nezvebumbiro remutemo kuti aritevedze pabasa ravo. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly, Valavumo Maduku, avo vaive nhengo yeMuhlande Commission, vanoti havasi kufara kuti masoja akauraya vanhu haasati asungwa. Mukuru weZPP Muzvare Jesina Mukoko vaudza Studio 7 kuti kunyange Muhlande Commission yakati mapurisa nemauto anofanira kutevedza bumbiro remutemo pabasa ravo, izvi hazvisi kuitika sezvo vari kuramba vachishungurudza vanhu panguva ino yedenda recovid-19.
Tichiri kuona mhirizhonga inobva kumapurisa pamwe chete nekumasoja kuratidza kuti dzidziso iyi inenge isina kutomboitika, uyezve chinorwadza ndechekuti zvinoratidza kuti zvakabuda mutsvakurudzo yavamushandi zvakafuratirwa. Hapana akazvikoshera.
Zvimwe zvakakurudzirwa kuti zviitwe inyaya yekuvandudza mutemo wesarudzo kuti zvinenge zvabuda musarudzo zviziviswe nokukasika. Mutungamiri wenyika vakadoma chikwata chemakurukota chinotungamirirwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti chitungamire basa rekuvandudza mutemo wesarudzo pamwe nekuvandudza mimwe mitemo kuti ienderane nebumbiro remutemo. Asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti hapana chiri kuitwa kusandura mutemo wesarudzo.
Kungotaura asi chiri kubuda chacho chacho pabasa rinofanira kuti inge richiitwa, hapana chiri kuitwa. Kana takatarisa kuparliament hakuna chiri kuitwa chinotaridza kuti pane zvingadaro zviri kugadziriswa panyaya dzemaelectoral reform. Saka ndo pane dambudziko redu guru. Saka tiri kuramba tichiroverera zvakasimba kuti nyaya idzi dzofanira kugadziriswa maelections a2023 asati asvika.
Amai Mabhiza vati vane zvakawanda zvavari kuita sehurumende kuita zvakakurudzirwa neMuhlande Commission, zvakaita sekuti mapato ezvematongerwo enyika ataurirane kuti agadzirise zvinhu munyika pasi pePolitical Actors Dialogue Pollard, uyewo vati vari kutaurira nemapato ezvematongerwo enyika nemasangano akasiyana-siyana kuti mapato ezvematongerwo enyika anyoreswe kuZimbabwe Electoral Commission. Mutauri weNational Peace and Reconciliation Commission vaObed Gutu vauza Studio 7 kuti komisheni yavo iri kuedzana pose painogona kugadzirisa zvinhu munyika kuti pave nekuregererana uye kuti vanhu vagare murunyararo. Vagutu vati pane nyaya dzinodarika churu dzavari kuferefeta nechinangwa chekupodza marwadzo, kuregererana pamwe nekuti vakatadzirwa varipwe kuti munyika muve nerunyararo. Vati bongozozo raHwani Nyamavhuvhu ndeimwe yenyaya idzi.
Kana tapuwa ripoti tinoshanda nekukasika nechimbi-chimbi. Handikakwanisi hangu kuti ndipe vateereri yandingangoti muchinhu kutime limit kuti munhu akamhan'arasa nhasi akauya nekomplendi yake toti hasi vhiki inouya komplendi inenge yatotsoropodzwa. Nokuti mabasa akawanda, ndoda kuti uone kuti pari zvino ndofunga dzine makomplains anopfuura 1500 atiri kumhanyisana nawo.
Tabvunza mutauri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere kuti vachapinda musarudzo dza2023 here kana hurumende ikatadza kutevedza Mushande Commission, vakati izvozvo hazvivatadzisi kupinda musarudzo.
Nyangwe zvikasagadziriswa isi tichapusha, nokuti kana munhu achiedza kukubatirira unoedza nepaunokwanisa kuti uvhike kana kuti urwe kana kurwisa kuti zvinhu zvacho zvibudirire. But kanyangwe kana zvikasabudirira izvozvo, isi tiri kuti kune vanhu ngatinovhotai neuwandu hwedu. Takati vanhu 6 million ndonga vavhotere MDC Alliance kuti tiwane kubudirira.
Mhirizhonga yaNyamavhuvhu 2018 yakaitika mushure mekunge vatsigiri vebato rinopikisa reMDC Alliance neveruzhinji vakamuka chibhebhenenga vachiratidzira kunonoka kuburitswa kwezvainge zvabuda musarudzo. Mapurisa akatadza kupedza mhirizhonga iyi, zvakazoita kuti abatsirwe nemasoja akaridza pfuti akauraya vanhu vatanhatu nekukuvadza vanhu vanodarika makumi matatu. Zvitoro nemimwe midziyo inosanganisira motikari zvakaparadzwa mumhirizhonga iyi. Zvichitevera mhirizhonga iyi, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaumba komiti yaitungamirwa nevaimbo vemutungamiri weSouth Africa vakalema Mushande kuti iongorore kuti chii chakakonzera bongozozo pamwe nekupa pfungwa dzavo kuti chii chingaitwe kuti izvi zvisaitike zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.